Zviri kuitika zvekuti mahovheterezi vachitungamiriri vane vanonzi vaJames Maphosa vari kumhanya Growth Prince vachitese ine maplakadzi ari kutorusingazinga vachitobviswa pakuita variri wedi atingati kusa MP. Siku rakapera vakaita zveimwe demonstration yavanga vachimhanya vachingotiwo panga pauya mari dzavo dzabva kupolitbiro yezanupf vachiti vatorusingazinga vasuspendwa 5 years. Saka meeting yekutanga demonstration yekutanga yanga iri yekutambira kuti politbiro matibatsira zvechokwadi vaporusingazinga vaende. Nhasi vari kuita demonstration asi pamaplakadz avo vane zvakawanda vari kuao.
Zvimwe zvakanyorwa pamaplakadzi ipapa zvamuri kukwanisa kunge muchiona mungaverengera vateereri.
Ndichakanga vari kuti vaporusingazi munhu asina kuvimbika asina kugondeka vanoti imbavha nekuti hanzi akaba mudhudhudhu wavatonlana mugore 1989 akanoviga pasi perikari mumajecha kwasave nambatu vati vaporusingazi avaremekedze mawar veterans vanotuka mawar veterans vachiti makapfeka masandasi. Number 3 vanoti vaporusingazi vanotora vanhu utungamiri hwavari kushata navo hunosanganisa hwavashupa nevanonzi vabusa ngavanyi variyo kanzela muwhite 26 vanhu vagara vachiongo dzavo dzakafamunidzi vari atingatiri kuopposition. Saka vaporusingazi vari kushanda mubato ravo nevanhu veopposition vari kuita maslogans avari kutiwo pasi namai mujuru pasi negama chokusaida kuti mawar veterans ava vanhu vari kutsigira chirongwa chagara chiri kungoitikawo munyika yose panyaya yekugadzirira kuenda musangano wekuenda kucongress kwavo.